Nyaya huru huru iri kunyanya kuoma ndeiparadzwa kwamabasa kuitika mumabhengi ese zvawo asi kunyanya nyanya mabhengi makuru anobva kunze kwenyika ane mahead office anobva kunze kwenyika semabhengi akaita sana Standard Chartered Bank. Ichocho ndo chinhu chanyanya kuomesesa mabhengi.
Zvinoreva here kuti mabhanga haasi kuita mari?
Tiri kuona kuti zvichiitika vashandi vachiluza mabasa mabhengi ari kubva anyanyanyanya kuwanawo maprofit. Maprofit aya akungoenda benzi kune vari vebhengi akuchindawo mari inopinda muvanhu kana mari inopinda munyika.
Standard Bank inoti inoda kuvhara mamwe mabranches ayo kunzvimbo diki munyika. Boka renyu rinoti chinyi?
Tiri kutosimudza matemo kuti tirwisane nawo zvakasimba tichigunun'una pamusoro pokuita kuita Standard Chartered Bank muno kwekuti inobvisa mabasa mazhinji anobhadhara zvakanaka emazuva ano anofanira kusumudzira vana vemunomu ichimaita kupinya Nairobi neputsenai kuindia. Saka zvaakureva izvo kuti Standard Bank iri kutora mabasa emunomu Zimbabwe ichiisa budiriro kune dzimwe nyika dziri kunze.
Munoziva here kuti mabasa mangani angarasika?
Havasati vanyatsa kubuda pachena. Ndicho chimwe chinhu chatirikugunun'una nacho kuti tiringoita zvekunzwa tiri kutarisira kuti tinogona kuluza mabasa atingati 50% of what we currently have. Mabhuranchi etiri kunzwa kuti vanoda kuvharwa mabhuranchi akaita kunga kunana Hwanje, mabhuranchi madiki ari kunzvimbo dzakaita kungana Marondera, Ndura, ana Chinoi, ana Chiredzi, saka vanoda kuvhara kumataundi madhorobha madiki. Ende zviri kuitika zvizhinji zvokuti upfumi hwemuno bwezi mabhengi hapana chaanogadzira anongouya otora mari redu okuchaja bank charges. Upfumi hwo hwenyika hunofanira kunge huchisumudzira nyika yedu hwaakunosumudzira dzimwe nyika huchiunza mabasa kuNairobi huchiunza mabasa kuChennai.